Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 4/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kanzi Harare haipise, makapisa Harare, sezvanzi chamisa hapoterwe, sezvanzi ichai kuti chamisa hapoterwe, wochochedzera, paunochedzera paipai uchirohwa.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemasoja munzvimbo dzavanogara.
Vakauya vakomana vemauto avo nokuridze pfuti pamba pangu vari grupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kutema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazvengeza tu pamashops pauri yadzo nepachigovanika vachiponda vanhu.
Nhasi tine hurukuro navajob sikala veMDC Alliance avo vanga vakawanda mushure mekuridzwa kwepfuti pamba kwavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti muHarare hamuchina rugare sezvo vari kugara vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa nemashodya. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurwa vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurwa vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri, Iro dzivaresekwa kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo masoja nemapurisa vari kurwa vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya ndingadzanzi muaround 11 ndandakatomira mabasa vangu vatosinzira pafebrizer vangusvika chitanga kundirowa vandichigara pasi ndandagara pasi vataka kundirowa nemusana nemabatastika nezvimwe zvakariba riba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vandichirara pasi nedumbo vataka kundirowa futi ndakarara pasi nedumbo.
Vakimpton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja panzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana tu vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Vozo vakatanga kuputisa mama madhomeni akati padhoo paipai navo kubvavhara vamwe varipiriwo panze vozo vanhu vangari modza anenge fota vachingorova chete vatanga kutora vamhe vakapanya inonzi plasm vatora lectop yadj airidza nemafoni vanhu vatanga kurohwa mabhodha achipwanya vachimwa mabhiyazi vapira mukaunda vachitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Hanzi Harare haipise, makapisa Harare, sezvanzi chamisa hapoterwe, sezvanzi ichai kuti chamisa hapoterwe, wochochedzera paun unochizira paipai uchirowa.
Vatiwo masoja nemapurisa akavarova ainwa udoro mahara mumabhawa uye aitorera vanhu mari nembozhanhari dzavo.
Vakatora mamalura anga arimo ndobva vanwa nemari yanga yasiyiwa imo mumukaunda imomo. Mukomana vaimomo maitengesa imomo makarohwa ndobva vatiza. Namaneja vese vakarohwa ndobva vatiza pavatanga kunwa mamalura ayaya. Vapedza kunwa mamalura pavatora mari yanga iri imomo. Zvinoti vamwe vakazanzwa mafoni avo chichi vaitora.
Nezuro mutungamiri wezanu PF vaEmerson Munangagwa avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vakati kana vachinge vagadzwa semutungamiri wenyika vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze ichaongorora kurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro. Mutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navaWalsh Mncube inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika. Mutauri wemauto vaOverson Mgwisi vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto. Vati nyaya dzose dzinomhangarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vachangosarudzwa semumiriri wezengeza West vaJob Sikala veMDC Alliance vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kubvisa mauto ari kushungurudza vanhu kuchitungwiza. Vasikala vanoti izvi zvikasaitwa nemuvhuro vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Vasikala avo vanga vakahwanda vanoti mauto akaridza pfuti pamba pavo izvo zvakaita kuti vapinde mukuhwanda.
Vakauya vakomana vemauto avo nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungwiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pauriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko. So vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva varidze pfuti pamba pangu.
Vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika?
Hatina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma 12. Saka chakaitika ndechokuti ipapo taangoite chipatapata nemhuri ini ndobva ndangondovanda muchimbuzi chomuvakidzani wangu ndo mandakavata umomo. Mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa. Saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoizivisa iri kwairi kwairi kuwana dzorora shure mokunge vachizivwa nepfuti dzanga.
Vasikara, vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko pa WhatsApp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa?
Hapana zvaungaita. Vanhu vakanga vazhinji vakatsira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete. So vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda mamandinogara vakafunga kuti dzimwe nambo ndaanga ndafa. Saka ndivo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti ha tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marizirwo akaitwa kuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaiko.
Vasikala, mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku?
Ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no kana vachida kukurayai gava kurayai musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza. Imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza. Saka mukazoonekwa muri vatungamiriri muchifya muchipinda mukuvanda ko vanhu vari ordinary vanozoita sei? Haipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiriri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda ko ivo vanhu vangazoita sei? Zvakatarisa ndibude izvozvo ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiriri ega ndibude panze kana ndisvika ngandisi hangu.
Upenyu hwenyu vasikala hwakachengetedzeka here pari zvino?
Chiripo ndechekuti hapana chandichafanira nokuti ikodzero yomunhu wese womuZimbabwe kuti kana achipikisana hurumende iripo murayiro wenyika inonzi constitution inotiprotekta tose. Zvakare manzwa statement yandaishuwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook page yangu ndichiti Chiwenga namunangagwa budisai isai masoja enyu muchitungwiza kana vakasavabvisa kuti kumazuva mana apfuura mashoja anga achiuya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu matownship ese omuno. Saka isu ini nhasi ndaishuwa statement yokuti Murangagwa nachiwe isai mauto muno muchitungwiza, nokuti zvaari kuita zvokuponda vanhu izvi hazi vari kutyora kodzero dzavo. Kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomusi womubvuro kundotsvaka koti indactive yokuti ami ibve muno muchitungwiza.
Avo vanga vari vaJob Scala vakakunda musarudzo yemumiriri weZengeza West. Vanga vachitaura vari parunhare vari panzvimbo yavasina kudoma. Vanhu vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mushure mekuratidzira kwakaitwa nechitatu vacharamba vari mutirongo zvichitevera kuraswa kwaitwa nedare chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu anzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa parimandi. Asi tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimandi, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vati vomushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimandi, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa parimandi taapurayira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusuwe mandi. Saka tada kuzvipokana nazvo, si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemandi. Saka neimwe yacho yangaine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mandi iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe vasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Arikana Chihombori kwao, vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica mukuronga musangano weAfrican Diaspora Young Leaders Summit uyo wakaitirwa muWashington DC nezuro. Musangano uyu wakapindwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNSU Masube, avo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Tauya panapa takopa neAfrican Union, takopa naambasada veAfrican Union to the United States, Dr. Arikana Chihombori, vanovawo chizvarwa cheMuzimbabwe. Takopa kuti tizosangana nemafellows eYali, Young African Leaders Mandela Fellowship Program, kuti vasangane nezvizvarwa zvemuAfrica zvinogara muno muAmerica, kuti vasanganise maideas, nokuti kune vanhu vakawanda vemuAfrica vanogara muno muAmerica vanoda kuita change kumba. See, I've left it on the ground, so the idea of this summit is kuti ikwanise kuconnecta vanhu vari on the ground kumba nevanhu vari kuno kuAmerica vane access to my resources, access to funding, access to my organizations that are willing to work in Africa. So, but most importantly, mukana wekuti vana vechidiki vezvizvarwa zvemuAfrica, whether uri kugara kuAfrica kana kuti uri kugara muno muAmerica, uwane mukana wekusangana pamwe chete mushare maideas uyezve tibatsirane kuti chii chatinokwanisa kuita kuti nyika dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti mhuri dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti isusu individually sevechidiki tibudirire, nokuti mikana iriko kunzewo kwasi. Tinofanira kuva nestrategy neplan yeyo, uye tinofanira kunge takabatana kugadzirisa upenyu.
Ungatiwe wadzidze ipa msangano we nasi. Shingachoro one vamwe kubwa seku Zimbabwe. Kwa pane vamwe wa kuzimbabwe. Javanga no pakuro vamwe.
Chikuli chandatiza nishio kuti vanu maishidiki wa kawanda vani chidu chikuta mabasa akawanda. Ungawa kuma non-profit. Ungawa wani ma small businesses. Ungawa warimu politics. Ungawa wanoita the arts, wanoita the music, wanoita the dancing. Vani makawanda vani macharenda vani chipo. Asi chakakosha nishio kuti munemuna ni charenda aru chaga wa charenda rake rino kwa nisa kurealize wa say kuti apanse kuwa anupasa wa shibatira so pabuda kunu say the need ya kuti unofana kuzalangu uonekera kuti kunuita nyeshe
hawa vanga variva ane suma sube wa chitawara vari parunare na Marvelous Msanganya uye we Studio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kuba musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa che live talk nekutifonera pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona
Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura emuIsrael abata chikepe chekuSweden changa chakatakura vanorwira kodzero dzevanhu. Mauto aya achiti chikepe ichi chachikora mutemo. Vanhu gumi nevaviri vanobva kuSweden, Britain, Canada, France, Germany ne Spain. Vakachengetedzwa asi vachadzoserwa kunyika dzavo. Magaterera kuStudio 7 tinoda kukuzivisa vatereri kuti Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera nemusi wa 14 yamavhuvhu. Tererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 3 pm kusvika na 5 pm pamasaisai anoti 909 am 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichitepfenyurawo pa Facebook ye VOA Shona ne VOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga neShona na 7 pm uye Ndebele na 7:30 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 shortwave. Tochienda kuna Marvelous Msanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai rechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwa vari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviko zvavachange vakupakurira mamwe madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Magadini mese, nzvitwa Maria Malomalo, ndiri mwana weku Zimbabwe. Ndine organization inokurudzira vakadzi. Tinovadzidzisa kuti unofanira kutaura, unofanira kucontributa kudevelopment yecommunity yako. Ndaita 6 weeks ndiri muno muAmerica, tichiita inonzi Mandela Washington Fellowship. Kwatadzidza kuti kuva mutungamiriri hazvirevi kuti unofanira kunge une zita rekunzi ndiri mutungamiriri nyingi, ndiri head of cooperation, but it's all about shaunoita mucommunity mako and the way yaunobatsira vanhu kuti vakure, kuti vataure, kuti vablume mucommunity yako. And ndadzokera kuZimbabwe ndinoda kuramba ndichishanda nemadzimai, ndinoda kucontributa kudevelopment yenyika yangu, nokuti munhu ane masolutions eAfrica tisuma Africans, muna nima solutions eku Zimbabwe tisuma Zimbabweans, and vana nima solutions ema zimai tisuma zimai acho. And ndicharamba ndichishanda nima mama African leaders vandaka sangana nawo kunoko kuti tive nima policies wo ano kurudzira Africa. Pan-Africanism is very important.
Chii chamungati makadzidza iko kunoze mudzimai chamunoshuvira kuti mungonopakurirawo vamwe madzimai vari kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kuti kuva mudzimai hazvirevi kuti unofanira kugara uri mukitchen kana kuti uchingofunga nezvemurume kana nevana vako. Kuva mudzimai zvinoreva kuti unofanira kunge une vision, unofanira une maobjectives ako eupenyu hwako, kwete kungova nemaobjectives ekuroorwa. Mukadzi anodefinewa not only by their family but my convictions act. And ndizvo zvatinofanira kuita kana tichida kuona Africa ichibudirira. Tinofanira kunge tine vakadzi vanenge vane education, vakadzi vanokwanisa kumeka madecisions anobenefita macommunities avo.
Zimbabwe yamunoda ndeipi semadzimai echidiki?
Tinoda Zimbabwe ine progress, nokuti zvataona over the years zvekuti Zimbabwe is stagnant. Hakuna mabasa, hakuna maopportunities akawanda for vanhu vari young, and all the time we need to look for money. Tinofanira kuita hustle, but as young women isusu tinodawo Zimbabwe yekuti we can be proud of, Zimbabwe yekuti tinokwanisa kuwana mabasa tisingaendi kunotaura nevatungamiriri o nevanhu vakuru. Tinoda kukwanisa kushandisa maqualifications atinawo ekuchikoro kuti tikwanise kuadvansa. As well tinoda Zimbabwe ine runyararo. There's nothing that's better than peace. Tinoda kuziva kuti tiri kuenda kumba kwekuti munhu wese anobatwa zvakanaka, kwekuti democracy thrives. Kuti if we are not happy about something we can go on the streets to not demonstrate, and that tina fie yekurohwa kana kuti yekutaurirwa zvinhu zvinotirwadza. Saka tinoda peace, tinoda democracy, tinoda mabasa, and to me on top of everything tinoda mutungamiriri watinosarudza isusu personally as madzimai.
Takatarisa madzimai ari munyika pari zvino, muri kuona vachipiwa here mukana wekuita zvamataura izvozvi?
And tikatarisa my lessons learned from ZANU-PF, from my political leaders and my economic leaders, and we realize that they sometimes forget the importance of women. Tinoramba tine tariro, and that is all that we can hold on to at the moment.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Asi muchikamu chedu Our Lives upenyu wedu, Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru weZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO chakanetsa.
Tiri kutarisira kuti kana sarudzo dzabuda zvakanaka, anenge auya sezvo tisiri veparty politics, tinonomuona kuti shamwari tine nyaya iri pano yekuti vashandi vanofanira kuridza muridzo vachienda kumabasa vachidzokera kudzimba dzavo. Tichataura neimwe nyaya yatikanga tanyora gore rakapera. Takanyora tichiti Patterson Job Evaluation munyika muno iri kuuraya vashandi, ichipembedza vashandiro. Saka inyaya itori mukati mehurumende yaivepo, anenge auya ari minister anezangapo welabor nyaya iyoyoyo iri kuenda mberi tinoda kuti Paterson job evaluation ibiswe munyika muno pane zvimwe zvatatarisa sema observers isusu pane makomishin maviri asimo muconstitution ya 2018 tine planning commission haipo tine public accountability commission hapana kureva kuti hupfumi hausati hwanyatsa kutariswa ne vose vane chekuita neupfumi hwenyika ipapo tichakumbirisa kuti pagadziriswe kuti vashandi vave vanoziva kuti zvavari kuita zvavari kuwana pakambani zviri kuburitsa chii tine inonzi gross and net profit saka kana iri gross profit inofanira kubhadhara zvikwereti posara net net iyoyo mushandi opuwa pei maererano nebasa nemhuri yake zowedzerwa neatinoti remuneration coupled with takutiregerei takutaura chirungu coupled with productivity sharing system productivity sharing system
touya ipapo zvakare tinoona kuti vashandi vakawanda vakamiswa mabasa vasina kunge vachitopiwa mihoro yavo nemari dzimwe zvii zvamungataura emisesangano rokumirira vashandi kuhurumende inenge ichiuya
vakandemere ndiregererei ndichaita semunhu haakutaura mazita evanhu pano asi dzimwe dzenguva pane panonzi taurai zviripo panapa tine judgment yakaburitswa 2015 ichimiririrwa neveopposition mazvinzwisisa mutongi mukuru wesupreme court vaive vachidya usiku judgment iyoyo yakarwadzisa nanhasi iri kurwadzisa judgment iyoyo ndo yakati vanhu vakanga vagara makore 40 pabasa vanopuwa 3 months voenda kumusha saka zvatikaita isu sesangano rezimbabwe industrial revolution workers federation panguva iyoyo takanyorera kuna aive mutungamiri panguva iyoyo vachinziva Robert Mugabe tikati judgment yaita go against the spirit and letter of the worker oriented policies of the sitting government itai kuti iitwe reverse like yesterday saka vari mushishiro kuda kugadzirisa tinotenda judgment iyo yazoburitswa navamalava tinayo remangwana ravashandi tomboti taurei nezvatikanzwa tese veopposition nevezanu PF vacho vari mupawa tinovimba kuti musi wa24 November tiri kunational sports stadium 2017 zvakanzi izvo nevamwe vari kukukwidzawo vamunangagwana naachamisa taive tese ikoko nesuwo taive tese nanamai mujuru taive navo zvakanzi hatichisiyai zvepolitics tichitarisa zveupfumi saka isu takatarisira kuti makambani achivhurwa bhengi redu renasa iri zvedzimba ngarimbomira hai mari yedu ngaiende kuvhura makambani ibhengi redu saka bhengi iroro nderevashandi nevashandirwi saka bhengi iroro tichada kuti tiritarisise kushanda kwaro zvichiteedza kuti chii chinenge chichiwanikwa nevashandi chinoita kuti vashandi nemhuri dzavo vagare vakasununguka
ndatenda zvikuru baba onekai zvenyu vateereri nevatariri
tatenda vateereri titsigireiwo takamirira kuno
manzwa kubva kuna vachakanetsa munyori mukuru wesangano rezeruafi vashandi vari kutarisirwo zvitsva muhurumende itsva inenge ichiuya zita ndini Jonga Kandemiri ndakamirira studio 7 muHarare tinotenda
vakuru vakataura kuti zvisingaperi chinoshura zvechokwadiwo chirongwa chedu chasvika kumagumo asi regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vakawanda vataura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemauto pamwe nemapurisa munzvimbo dzavanogara manzwa wehurukuro yataita navajob scaler avo vakanga vapinda mukuhwanda mushure mekuridzirwa pfuti nemauto nemasoja pamba pavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ari muwashington dc ndini Rachel To
Soku isika tisenda baku vi.